chaita chamiso kwatiri kuti president vadzoka asi kana ngudzi yatinenge tiri kunzwa ndeyekuti tanyanyodzosa president inyaya yekuratidzira kwemadoctors vachiti aiwa vakabatana nenyaya yekuti kuratidzira kwemadoctors kunoreva kunogona kureva kurasikirwa neupenyu nevana vezvizvarwa zvezimbabwe asi tiri kuzoonawo vadzoka kudaro vakutambira maambasada matsva enyika dzamadoma idzo. Pane tsanangudzo mbiri dzingauye panyaya iyi. Tsanangudzo yekutanga ndeyekuti president vanogona kunge vasina kunyatso vane kuvimba kwakanaka nadeputy wavo vanova vari acting president. Nekuti basa iri raigona kumboitwawo naacting president hapana changa chakambonyanyooma ipapo.
Kuzvino iye mutungamiriri wenyika kana achinge adzoka kubasa akafanobata matomo oramba aripozve pamatomo ipapo zvinozofamba sei?
Inyaya iri kutinetsawo isu sevanoona nezvematongerwo enyika nekuti vazininga chinoita kuti pave neanomirira mutungamiriri wenyika ndechekuti mutungamiriri wenyika haapo. Zvino kana mutungamiriri wenyika adzoka tingava nechikonzero chipi nechipi zvacho, asi kana atongodzoka ava vanga vakamumiririra havachagoni kuramba vakamumirirazve nekuti mutungamiriri anga akamiririrwa avepo. Saka pamutemo handioni mukana wekuti tingava nemumiriri wemutungamiriri wenyika anova acting president nemutungamiriri wenyika anova president. Panofanira kuita mumwe chete pakati pezviviri. Kana president vasipo panoitwa acting president anogona kuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kana kuti angangova gurukota rinenge radomwa napresident. Zvatiri kuona apa zvinenge zvoda kutiratidza kuti mudanga maita machongwe maviri zvinova zvisingaratidze chimiro chakanaka.